nyaya yekuti vechidiki vadzidziswe vakure vachiziva nyika yavo vachifarira uye vari vakarongeka yatingati discipline haisi nyaya inenge yakashata asi chikuru chiri kunetsa mukati menyika yedu yeZimbabwe nechekuti maprograms aya anozoitwa hijacked over anyanya kurerekera kumusangano mukuru zvokuti paanenge akufambiswa mberi anenge asisiri kubata vechidiki vose vari mukati menyika asi tikada kuti zvibude pachina kuti pane zvinhu zviviri zvatingaitaura nezvazvo chirongwa ichocho dai tanga tisina history yedu yemuzimbabwe iyi kubva kunyaya dzavana bhodha gezi zvichingodaro nezvinozozi mayouth anga achiita kana taa kufambidza zvimwe zvirongwa zvehurumende taizoti chirongwa chinenge chakanaka
tiri kunzwa kuti chirongwa ichi chakavandudzwa kuvandudzwa ikoku hakusi kungauyisawo here shanduko pane zvamuri kunyunyutanazvo izvi
zvinhu zvinenge zvakanaka nekuti vechidika vane matambudziko akawanda anotodawo training anodawo kuita rebranding and history yedu yekutaura nezvenyaya dzeyouth training hadzina kunyatsojeka saka dzinoda kuti tinge tine kunyatsogadzira zvakanaka kuti vanhu vese vaite faith yekuti zvati kutaura nezvazvo izvi inyaya yekuda kuti vechidika vange vakarongeka kwete kuvaitisa zvematirongerwo enyika
sezvo chirongwa ichi chiri chirongwa chenyika vamadhuku veruzhinji havana here kodzero yekuti vange vachiyeuchidza hurumende kuti aiwa chirongwa ichi hachifaniri kuiswa zvematongerwo enyika kana kuti chive chebato rimwe chete
ndo zvatiri kutoitawo isu taane nguva yakareba tingati kubvira patanga nyaya yechirongwa izvi kumaprograms edu atiri kuitawo isu seplatform for youth and community development ndo zvinhu zvatinenge zvichikurudzira vechidiki kuti vechidiki vakangoita vanhu vatingati mavictims sometimes vanokwanisa kushandisika saka isu tiri kuramba tichitaura kuti curriculum yetraining patava tichipindirawo zvakaona zvataimbobvunzwa tichitaurawo kuti curriculum yetraining iyi inonzi vanhu vaite patriotic kana kuti vange vaine discipline vechidika vanoda kuti vabviswe dependence yakanyanya kune zvematongerwo enyika ndokuti vange vakatambanuka saka ndozvatiri kutoita izvozvo tiri kuzvishuwira asi tiri kusanganawo nematambudziko ekuti vanoita zvematongerwo enyika ndo vari kunyanya kuti zviite difficult